Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilola indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikunguru 21, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva netsu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndikunzwa kushushikana kukuru nekurasikirwa kwataitwa naTawanda Gudlanga. Tawanda Gudlanga anga ari umwe wevachapiwe nhau, anga aine mufaro, anga achidzidza basa rake, anga aita basa rake nemazvo. Uyezve Tawanda afa mushure mazuva mashoma shoma atirasikirwa nerimwe gamba guru Sandra Nyaira. Tinotisei kuGuji family, tirikuchema zvikuru.
Zimbabwe inochema mumwe mutori wenhau Tawanda Gudlanga uyo atorwa nedenda reCovid-19. Vagari vemudhorobha remasvingo voshushikana zvikuru nekushomeka kwenzvimbo dziri kubayirwa nhomba yeCovid-19. Hurumende inoti chirwere cheCovid-19 pamwe nekushandiswa kwezvinodhaka zviri kuwedzera matambudziko echirwere chepfungwa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatori venhau munyika voita misodzi pamatama zvakare zvichitevera kushaya kwemumwe mutori wenhau Tawanda Gudlanga uyo anonzi atorwa nedenda reCovid-19. Thomas Chiripansi anotipa nyaya iyi.
Pasina kana mazuva akawanda vatori venhau vabva kuradzika umwe wavo muzvinambiri munyaya dzekutora nhau Sandra Nyaira uyo akamboshandira Studio 7 kwemakore 12, mumwe mutori wenhau anga ane mukurumbira munyika Tawanda Gudlanga ashaya zvakare nechirwere cheCovid-19 nhasi mangwanani. Kushaya kwaGudlanga kwaziviswa neshamwari yake Nigel Nyamutumbu padande mutande rake reTwitter nhasi mangwanani. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists vaMichael Chideme vati vatori venhau varwadziwa zvikuru nekushaya kwaGudlanga misodzi yavo yekuchema Nyaira isati yambohoma.
Tirikunzwa kushushikana kukuru nekurasikirwa kwataitwa naTawanda Gudlanga. Tawanda Gudlanga anga ari umwe wevachapiwe nhau, anga aine mufaro, anga achidzidza basa rake, anga aita basa rake nemazvo. Uyezve Tawanda afa mushure mazuva mashoma shoma atirasikirwa nerimwe gamba guru Sandra Nyaira. Tinotisei kuGuji family, tirikuchema zvikuru. Tawanda anga ari umwe wevachapiwe nhau vanga vachibata nyaya dzinoenderana nemagariro evanhu munharaunda. Anga ari munhu uya anga achiita angachienda munzvimbo munogara vanhu unobata nyaya dziri muvanhu, nyaya dzanga dzichifadza vanhu. So tinoti isusu semajournalista rasirwa zvikuru nemuchapo wenhau anga achiziva nyaya dzevanhu uye achibata panhongonya penyaya dzinobatabatawo vanhu.
Munyori musangano reYoung Journalists Association of Zimbabwe Valeopold Munende vakurudzira hurumende kuti isawanze misangano inoita kuti vatori venhau vange varipo. Vachiti hurumende yave kufanira kushandisa umhizha hwechimanje-manje kuitira kuderedza mikana yekuti vatori venhau vasasangane nevari muhurumende senzira yekuderedza mikana yekubatwa nechirwere cheCovid-19.
Kushaya kwavaita kunotiratidza kuti vatapi venhau vari kuramba vari panjodzi yekuurawa neutachiona hweCovid-19. Tine chikumbiro kune maorganization ese anosapota majournalist vatapi venhau kune hurumende kuti vazamewo nepavanogona napo kupawo vatapi venhau zvinokwanisa kuvadzivisa kuti vabate utachiona maface mask, mahand sanitizer. Hurumende iri kufanawo kuti nekufamba kwenguva izame kuti mukushanda kwayo isapota ichingoda kungosangana nevatapi venhau nenyaya yekuti utachiona uhwu vatapi venhau vanogona kuva varivo vanahwo vopa vashandi vehurumende. Vashandi vehurumende vanogona kuva varivo vanahwo vopa vatapi venhau. Ngatishandiseiwo teknoloji itsva yavakwe sekuti panotaurawo mutungamiri wenyika kana state president's office kana information ministry ika streamer yopa ma vatape na feed yacho tokwanisa kushandisa video yemtungamiri wenyika pano kuti tese tinoungana ku state house kana tese tinoungana pa maofisi ake pa muno mutapo
gurukota rezvoburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa havana kunge vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo uye mutevedzeri wavo vakainesparadza vati vanga vasingadzwe zvakanaka vakati taure nemunyori mubazi ravo vanik mangwana avo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo asi vamangwana vanyora padande mutande ravo retwitter vachiti varwadziwa nekufa kwagudlanga vakati chizvi kunyanyorwadza ndechekuti nyika iri kuramba ichirasikirwa nevatori venhau vane mukurumbira zvichakadai gurukota rezvemari vamutuli ncuve vaburitsa mashoko ekuti vachatora urongwa hwemidterm budget and economic review svondo rinouya vashandisa umhizha hwechimanje manje nechikonzero chekupararira kwedenda recovid-19 mutungamiri wemedia than africa muzimbabwe vatava nemwoyo avo varatidzwa kushushikana nekufa kwagudlanga vatodai makambani enhau aonawo kuti vatapi venhau vanovashandira vave vashoma munzvimbo dzavanoshandira uye vane zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kuchirwere checovid-19
tinochitaura kuti kumakambani anoita nezvekutepfenyura nezvekufambiswa kumashoko ngaazhiedze nepaanogona kushandisa madande mutande nezvepamuchadenga kuti vaite basa vange vane vanhu vashomasa zvikurusa panzvimbo dzavo dzekuita basa kana pamabhizimusi kuitira kuti vanhu vasanyanya kuungana nekuti denda rinotapuriranwa nyore panenge pane magungano zvakare tinotaura tichiti zvakakosha nekuti makambani anga achikoshesa kudzivirira kwedombo kwedenda iri zvikurusa nekutenga zvinoshambadzirwa pasi rose kuti zvinosanganisira izvo zvinochenesa maoko masanitizer zvinodzivirira muromo nemhuno anovaiwo mamaski nezvakadaro kuitira kuti tirape tiri pamusoro pekurwisana nedenda iri
repetiwo bepanhau rethe observer vabarnabas tondlana vatiwo zvakakosha kuti vatori venhau vabayiwe nhomba dzokuzvidzivirira kuchirwere checovid-19 uye kuti vashandire kudzimba dzavo
zvokuti vatapi venhau vasevenzi vari kumba chinhu chinotofanira kutariswa zvikuru nemabhosis kuti tidzikisire the number yemajournalists vari kurohwa nechirwere ichi vamwe vakatovaccinatwa handifunga kuti pane pachiri nevakawanda vasati vavaccinatwa asi tinokurudzira one kuti vanhu vavaccinatwe two kuti vanhu vayedze zvikurusisisa kusevenza vari kudzimba kuti vachengetedze upenyu hwavo
Gudlanga uyo anga ave nemakore makumi mana nerimwe chete kuberekwa ange ave maneja wenhepfenyuro yeya FM kuzvishavane Gudlanga akamboshandira makambani enhau anoti ZBC TV achitepfenyura chirongwa chinonzi Business Forum uye akashandirawo nhepfenyuro yeClassic 263 pamwe neSport FM muna 2017 Gudlanga akapiwa mubayiro wekuva munhu akakunda vamwe vese munyika pakutepfenyura paredhiyo mumakundano eNational Arts Merit Awards kusvika pari zvino vatori venhau vashanu vafa nechirwere ichi kubva zvachakapinda munyika vatori venhau ava vanoti Zororo Makamba uyo akavewo kutanga kutorwa nechirwere ichi aive munyori mukuru wezuj Foster Dongozi mutapi wenhau wezbc Janet Munyaka Sandra Nyaira pamwe naGudlanga ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
vemudhorobha remasvingo vari kushushikana zvikuru nekushomeka kwenzvimbo dziri kubayiwa nhomba yecovid-19 vachiti nzvimbo dziripo pari zvino dzinofanira kuwedzerwa Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera
vachitaura pamusangano waitirwa padande mutande nesangano revagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura madzimai mazhinji ati ari kukundikana kubayiwa nekuti nzvimbo dzekanzuru ina ziri mumusha inogara veruzhinji dziri kuwanzirwa zvekutadza kubaya vanhu vose vanenge vaenda kunobayiwa nhomba. Nzvimbo dzinogara veruzhinji dziri kubayiwa vanhu nhomba dzinoti Rujeko Clinic, Rujeko Isolation Center, Mucheke pamwe neRunyararo Clinic. Mumwe mugari amai Jeff Mungu vaudza musangano uyu kuti kanzu rinofanira kuwedzera nzvimbo kuita kuti vanhu vabayiwe vakawanda sezvo vanhu vazhinji vave kuda kubayiwa nhomba apo zvirwere ichi chiri kuramba chichiita chamuramba muru munyika.
Saka chokuti masenders edu mashoma, dai vawedzerawo masenders iwayo, vaitawo kana ma mobile centers ekuti vanhu vasafamba ma long distances vachifamba kuya kuzobayiwa. Saka ngavatorewo kana mamwe ma centers city council vowedzera kuti madzimai asafamba ma long distances, nekuti shuwa konzeni yedu iri panyaya yekufamba uye nenyaya yekuzonoita queue vakamirira kubayiwa. Zvinogona kukonzera futi kuti vanhu vabve ipapo vatobatira coronavirus ivo vabva vasina.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magrupi ravati vagari vari kupedza nguva yakareba vari mumitsetse yekubayiwa nhomba, vamwe vachisvika pakuvharwa vasina kubayiwa.
Madzimai ari kuchema chema nenyaya yekushomeka kwenzvimbo dzavari kubayiwa mavaccines. Saka vari kukumbirawo kuti dai zvaikwanisika yadecentraliziwa yapinda muvanhu kana kuita mamobile vaccinations ekuti nhasi vari kubaya payeukai, vhiki rinouya vari kubaya kuRunyararo vachitenderera, uye kushandisa kana mafacilities akaita semahoro kuitira kuti madzimai anovaiwa akawanda awane mukana wokubayiwa.
Meya veguta reMasvingo vaColin Maboke vati sekanzuro vari kufara zvikuru nekubetsera kwavari kuita muchirongwa chekurwisa COVID-19 vachipa nzvimbo dzekubayira vagari nhomba. Asi vati vachagara pasi sekanzuro nehurumende voona kuti vakabatsira sei pazvichemo zvevagari kuitira kuti nzvimbo dziri kubayiwa nhomba dziwedzerwe uye dzinge dziri munzvimbo dzinogara veruzhinji.
Tekugara pasi nekanzuro nehurumende kuti tione kuti tingabatsirikana sei panyaya iyi. Tine zvipatara zvimwe zvatinoda kuzoti tichinje kuti vanhu vakwanise kubayirwa ipapo, uyezve kana kushandisa mamwe mudhuri yedu yekanzu for the purpose of kuti vanhu vangowana kubayirwa so that munhu wese unokwanisa kubayirwa mishonga inodzivirira COVID.
Mutauri weCOVID-19 Task Force Masvingo vaRogers iri mai vati hurumende iri kuwedzerawo nzvimbo dzekubaya vanhu nhomba kwete mudhorobha chete asi nekumaruwa kuita kuti vanhu vakwanise kubayiwa nhomba munzvimbo dzavanogara.
Chirongwa chevaccination chiri kuenderera mberi muprovinsi yeMasvingo. Hongu vanhu vari kuresponda vakawanda vari kuda kuvaccinatewa kuzvidzivirira kubva kune denda reCOVID-19. Saka pari zvinezvi masenders ari kuvaccinatewa paclinics ese ari muprovinsi more than 220 ari kuvaccinata pari zvinezvi. Saka tinongokuramba tichikurudzira vanhu kuti vange vachienda kumakliniki ikoko. Response iripo yevanhu iri kuratidza kuti vanhu vakawanda vari kuda zvekuvaccinatewa. Isu tiramba tichingokurudzirawo vanhu kuti vaende vandobayiwa. Kana vachinge vatadza kubayiwa musi iwoyo vanongoramba vachidzokera kusvikira vawana mukana wavo wekuti wangu wachibayo.
Hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga kusvika pari zvino munyika yose vava miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi mana nezvinomwe nemazana mana ane makumi mapfumbamwe nevana 1,247,494. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvipfumbamwe nemazana masere nemakumi mana nevatatu 649,843. Nezuro hurumende yakazivisa kuti vanhu makumi mashanu vakafa nedenda reCOVID-19 munyika yose, izvo zvatitsa vafa nedenda iri pazviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi mana nevanomwe 2,747. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vaive zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi masere nevatatu, izvo zvatitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi masere nezvisere nemazana mana negumi nevashanu 88,415. Hurumende inoti ine chirongwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere icho chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni mana pasi rose. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Hurumende inoti chirwere cheCOVID-19 pamwe nekushandiswa kwezvinodhaka zviri kuwedzera matambudziko echirwere chepfungwa munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa cheZimbabwe Mental Health Strategic Framework and Mental Health Cares Nasi Marare, gurukota rezveutano vaKonstantino Chiwenga, vati ongororo dzakaitwa munyika dzinoratidza kuti dambudziko rechirwere chepfungwa riri kuramba richikura. VaChiwenga vati ongororo dzakaitwa dziri kuratidza kuti chirwere cheCOVID-19 nekushandiswa kwezvinodhaka munyika ndezvimwe zvezviri kukonzera kukwira kwedambudziko iri.
Social isolation, fear of contracting the virus, fear of death, loss of livelihoods, among other things, have been associated with an increase and worsening of mental health disorders. Furthermore, drug abuse among the youth is an issue that needs to be addressed seriously. Drug abuse acts as a deterrent to life as well as a factor affecting mental health.
Kara kufunda fambirane kutya kubatsira uchachiona weCOVID-19 kutya kufa kurasikirwa nemabasa nezvimwewo zviri kuonekwa kuti zviri kuwedzera dambudziko rechirwere chepfungwa. Pamusoro pazvo, kushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki idambudziko rinoda kugadziriswa. Kushandiswa kwezvinodhaka zvinokanganisa upenyu pamwe neutano hwakanaka hwepfungwa.
VaChiwenga vati zvakakosha kuti hurumende irambe ichitsvaka nzira dzekubatsira vane dambudziko iri, vakati bazi ravo richange richishanda kuona kuti zvipatira zvakawanda zvibetsere vane dambudziko rechirwere chepfungwa. VaChiwenga, avo vanova zvakare mutevedzero womutungamiriri wenyika, vatiwo bazi ravo riri kugadzirisawo kuti kuve nenzvimbo dzekurapira vana vadiki vanenge vaine dambudziko iri. Nyanzvi musangano reZimbabwe National Association for Mental Health, Dr. Ignatius Murambidzi, vaudza Studio 7 kuti vafadzwa zvikuru nekuparurwa kwechirongwa ichi, icho chichange chichikoshesa nyaya dzeutano hwepfungwa. VaMurambidzi vati kuburikidza nechirongwa ichi, itarisiro yavo yekuti mamwe matambudziko akadai sekushaikwa kumishonga yevanorwara nepfungwa muzvipatira zveruzhinji uye kushaikwa kwedzidziso yechirwere ichi pamwe neyambiro kune vanoshandisa zvinodhaka achagadziriswa.
Tinotarisirawo zvakare kuti zvanga zvisingawaniki panguva yadzadarika tichasase mishonga yekurapwa kwevanhu vane matambudziko epfungwa ichange yakuwanika muzvipatara zvizhinji munyika yeZimbabwe. Zvakarewo tinotarisira kuti dzidziso iya yatingati awareness campaign pamusoro peCOVID-19, pamusoro pekushandiswa kwezvinodhaka ichange ichiwanikawo.
Nyanzvi mune zveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vati hurumende inofanirwa kugadzirisa matambudziko ezveupfumi senzira yekugadzirisa dambudziko rekusagadzikana kwepfungwa. VaMadzorera vati vechidiki vari kushandisa zvinodhaka nekuda kweupenyu husina ramangwana rakajeka.
Vana Solomon vasina mabasa, vachidhidha muhurombe neurombo, vasina tariro yeupenyu hwamangwana, havarege kuita zvemadrugs. Madrugs is an e kind of escapism, kutiza reality kuti vawanewo kugadzikana kwendangariro. Unfortunately, madrugs anobva aparadza ndangariro dzevanhu, brain hasishandi zvakanaka. Hurumende ngaiite open up the economy kuvana vechidiki vari kukura ava. Ngaistope corruption yaparadza nyika. Ngavavake upfumi hwenyika.
VaMadzorera vakurudzirawo kuti hurumende igadzirise matambudziko munyaya dzezveutano kuitira kuti avo vanenge vawirwa nematambudziko akadai vakwanise kunobatsirwa kuzvipatara pasina muripo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mangwana vari kutarisirwa kuparura urongwa hwavo hwemafambisirwo emari hwepakati pegore, kana kuti mid-year fiscal policy, apo zvinhu zviri kunzi hazvina kumira zvakanaka kuvashandi vehurumende zvave kutyirwa kuti zvinogona kupa kuti munyika muite kusagadzikana, sezvo mamwe mauto nemapurisa ave kuita zvekuba achishandisa pfuti. Mosva dzinonzi dziri kuparwa nevechiuto dzinosanganisirawo vamwe vari kuuto repamusoro-soro munyika reOne Commando uye vamwe vanochengetedza mutungamiri wenyika kana kuti Presidential Guard. Bepanhau repadandemutande reNew Zimbabwe rinoti vakuru vemauto vave kufamba kumakamba ose vachitaura nemauto nezvenyaya iyi, sezvo vakavhundutswa nekukwira kwoita uwandu hwemauto ari kupomerwa mhosva dzekubira vana muzvina bhizimisi kunyanya. Masangano anomirira vashandi vehurumende nenyanzvi nyaya dzezveupfumi ari kukurudzirawo vanwive kuti vagadzirise nyaya dzemihoro yevashandi avo vawedzerwa mihoro mwedzi uno nezvikamu makumi mashanu kubva muzana, asi mari yacho ichinzi ishoma zvikuru kuti vakwanise kuti vararame sezvo zvinhu zviri kuramba zvichidhura. Tatumira mubvunzo kugurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri, asi vanga vasati vapindura. Amai Muchinguri Kashiri vanogara havo vachichema-chema kudare reparamende kuti mari yebhajeti yavanopiwa ishoma zvikuru kuita mabasa avanotarisirwa kuita. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya kuti tinzwe maonero avo.
Kwatinokwanisa kunge tinaro nderekuti vanhu vanenge vari musecurity yenyika vanenge vachida kurarama upenyu hune pundutso, upenyu hunobatsira mhuri dzavo. Saka zvinoratidza kuti upenyu hwakaoma, hwakaomera munhu wese, asi hazvisizvo zvinopa kodzero yokuti vanhu vari muchiuto vange vachiwanikwa mumacases earmed robbery kujustifya kuti mamirire ekurarama kwavo haana kumira zvakanaka.
Mungajekesa chii chinozoita kuti vanhu vabe nepfuti?
Vamwe vanhu vatongogarawo zvavo dzingori nhunzva tunzva, vasiri vanhu vane hunhu hwakanaka. So my instance why I'm robbery hachisi chitsva, agara arimo mukati akavana achauke vanga vachitombori mafuma soldiers vamwe vacho ivavo. So vamwe vacho nivari vanhu vanenge vane hunhu hwavo husina kumirawo zvakanaka, asi tinofanira kutarira kuti kana vanhu vachishandira hurumende vanofanira kubhadharawo zvakanaka kuitira kuti vasava nemweya wakaita seizvizvo zvokuti vanhu vanenge vane access kuzvombo vanoita zvinhu zvearmed robbery. Hatifani kuzvikokomedza kana kuzvijustifya on any other grounds, because kana munhu waenda muchiuto une mhiko dzaunozvipira kuti uchashanda sei. Saka kuti uzowanikwa uchiita zvinhu zvakaita sezvekuitika izvi hazvisi zvinhu zvinokurudzirwa, ende hatitarisi kuti zvinge zvichiitwa nemadisciplined forces. Ndosaka chinzi members of the disciplined force.
Zvichirevei izvi,
vane discipline, vane hunhu, kana vane zvavanenge vanazvo zvinovanetsa, vane mikana through machannels avo, command channels, okutaura zvinhu zvavanenge vanazvo zvichigadzirwa, vanogona kufamba vachiita zvinhu zvakaita seizvezvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakapanobata chigaro chemutungamiri wenyika yeMali vaAssimi Goïta havana kukuvara zvichitevera kubayiwa nebanga nezuro nemumwe munhu apo vakanga vari muurongwa hwekunamata kwechiIslam hweEd al Adha. Izvi zvaburitswa nemuzinda wemutungamiri wenyika paTwitter. Zvuru nezvuru zvevanhu vasina pekugara muSouth Sudan zvaenda kunogara muguta reTambura zvichitevera kurwisa mudunhu reWestern Equatorial panonzi pakafa vanhu vatatu. Muzinda weUnited Nations muSouth Sudan nemadzisawira anoshanda nesangano iri unoti uri kuferefeta kuurayiwa kwevanhu ava pamwe nemhirizhonga yakaitika iyi. Vako Zimbabwe dziri munzvimbo yeEast Plastic View muPretoria kuSouth Africa dzinoti dzakatarisana nedambudziko guru rekushaya pekugara mushure mekunge dzimba dzavaigara dzapiswa nemugovera, vanhu vana vakafa muchiitiko ichi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaGift Machina vanoti upenyu hwavaomera uye pari zvino vari mubishi kuedza kuvaka dzimwe dzimba dzekugara. Vamachini vanoti vanhu vazhinji vari kurara panze panguva ino, vanotiwo shuviro yavo ndeyekuti zvinhu zvigadziriswe kuZimbabwe kuitira kuti ivo nevamwe vari kutarisana nematambudziko akadai vakwanise kudzokera kumusha. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMabilas Muchanganya uye weStudio 7.
Kuno kutinogara kunonzi Plastic View takasangana nedambudziko reparemoto wakatanga kuma something to one usiku pengene kuna zini ama ngati mnina wangu wakashara no vijapi kande ane mkuma yaki akawafani moda utakuru hospital anonji mazichi kande mfuchi anamereka mdumburi mechete
mungati imi mnjimbo hii ino garaji jarwa je Zimbabwe shaka wanda sei uye je moto uyu waka tangarini mungati vire kutu waka tanga nani
kuna katanga ni mtu wakana mnu waka urna mechukwa na kumye kano kutu waka uri nizongo ya kurora kwa kando kumatuwani mungu wa kutu mnuika nga kadi akarara wano kutu Zimbabwe kilimu ni waha kaka wanda wamuyo wane wakazi wawo ni wanavavo wamuyo wane wakazi wango siyana siyana hili wano waka siyana siyana mamota mbiki ma Zimbabwe na South African, Malisutu, Maha, Malawi, atikarengi ya na yungu kena kia na kama chonga na naona.
Mungati mi, shaka tangari inizi, uye je parishi no murugu garapai, imine murizi?
Moto waka tanga mshuwe kata jenisiku, kuma tuwani. Endeni, patakamu kwa kuseni, kuma kutikari kuma kutana kuma tuwani kukukushikia. Na eight mangana hacho, alivanga ngoribi, ni moto yu, ya chua jizimura.
Pane muringa ni zakawani kwa dzichisha ya pane vakacha wa dzinubwa ku Zimbabwe.
Muringa zino zio ziku Zimbabwe zakashanika unona na nifuka fo.
Imi munogara munzvimbo iyo yere?
Ndino ndo manditori munzvimbo ino ye plasi zio woodland forest.
Saka parizvi no muri kugara opai imi?
Kugara omu kuku ya kaka koma iyo yo isati ya pera. Ndiyo ndo seseke zakushikira otao nao sikuti waringa wanga jitawa pronsi kapai kuti mkeke ni kiyo.
Imi pamunogara pakatsva here?
Pakatsva.
Makarasikirwa zvakare nechii nechii?
Zvino zvataitema zvino kuda kutumisira kumusha zvanga zviri mudzimba nekusunga nehembe machira isesa zvinhu zvatanga takatenga tenga zvida kuta kumusha ndozvinotirwadza boi kaa takatenga kuti usabva kwavangana ndazi kumusha kutakwani mutadzao zvokutaa kuchema maningi neni mari munovati vangana zvida vachenge kubari kumabhengi kutanga asina maakaunt inochengetera mudzimba ainge usa zvakadaroo.
Saka dai hurumende yekuZimbabwe yakateerera maiti chii nedambudziko ramuri kusangana naro sezvizvarwa zveZimbabwe zviri panzvimbo yamuri kugara iyoyo kuSouth Africa?
Vana veZimbabwe taingochema kutiwo daiwo zvinhu zvangodzokerawo panzvimbo yazvaya zviri kugara tikwanise kudzokawo kuZimbabwe kwedu toshandawo tiri chibhambo dzimba dzedu zviri sei zvakasiyana nemagara atinongoita kugara mudzimba dzina plastic dzatinogara idzi.
Avo vanga vari vagift muchina vachitaura naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7 vari kunzvimbo yeEast Plastic View muPretoria, South Africa. Live talk na 8 p.m. Tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Pera rigaiti mbotasa msore na uja kare Zimbabwe inochema mwe mtori we na u Tawanda Gulyanga uyo atorwa nedenda re COVID-19. Vagari we mdoroba re Masvingo voshushika na zvikuru nekushomeka kwenzvimbo dzirikubayiwa nomba ye COVID-19. Hurumende inoti chirwere che COVID-19 pamwe nekushandiswa kwezvinodhaka zvirikuwedzera matambudziko echirwere chepfungwa munyika. Tabata shuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchidzwa nhau dzeIsindebele.
Soko izika disa.